mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 5 ndira 2021. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Chenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana matatu ane makumi masere nevana 384. Zimpax inoti mutumbi wemurume akadonera mugomba riri pamapopoma eVictoria Falls pazuva regoredzva wakawanikwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana matatu ane makumi masere navana 384, zvichitevera kufa nezuro kwevanhu vana mumatunhu eBulawayo, Mashonaland Central, Mashonaland East neMatabeleland North, nezuro vanhu mazana mashanu ane makumi matanhatu nevana 564 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe. Vose vakatapurirwa chirwere ichi muZimbabwe mazana maviri nemakumi mapfumbamwe nevapfumbamwe 299 vari vemuHarare. Mudunhu reHarare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita zana nemakumi matanhatu nevana 164. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi mapfumbamwe nevapfumbamwe 99 vafa nechirwere ichi, Bulawayo ichiteverwa neManicaland ine vanhu makumi mana nemumwe 41 vakafa nechirwere ichi. Vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave zviuru gumi nezvishanu zvine mazana masere ane makumi maviri nevapfumbamwe 15,829. Vapora munyika vachiita zviuru gumi nechimwe zvine mazana manomwe ane gumi nevatanhatu 11,716. Mutauriri weZimpax vatinashe Farau vanoti mutumbi wavaRoy Dikinya avo vakadonera mugomba riri pamapopoma eVictoria Falls zuva regoredzva wakawanikwa, asi havasati vakwanisa kuutora kubva pawakadonhera sezvo pakamanikidzika. Vanotiwo hurumende yakakumbira rubatsiro kubva kuHowMine kuti itumirewo nyanzvi dzinogona kubatsira nekusvika pane mutumbi uyu. VaFarao vanoti vari kushandavo nevemhuri yavaDikinya vachiizivisa pavanenge vasvika nguva dzose. Mumwe wemhuri yavaDikinya asina kuda kudomwa nezita atenda kuti mutumbi wakaonekwa asi hausati wakwanisa kutorwa. Jonga Kandemiri weStudio 7 akaita hurukuro navaFarao kuti tinzwe mamiriro akaita zvinhu.
Takakwanisa kuona kuti paakadonhera nemuviri wake wakawanikwa, tiri kufungidzira kuti muviri wake nekuti paakadonhera pacho ndo pane muviri wakawanikwa, asi panhu apa pakadzika zvemamita zana, saka hapakwanisi kusvika chero munhu zvake, plus panhu pekuti mvura inenge ichinaya nguva nenguva, saka panotsvedza. Asi pari zvino zvaita hurumende yakatungamirirwa kuministri kwedu kweenvironment naminista Mangaliso Ndlovu napemanent sekretary vamunodo afa vakwanisa kuti pachipinde civil protection unit kuti tione kuti tingabatsira sei kuti tikwanise kubvisa chitunha ichi. Basi pari zvino taita tsvakurudzo dzekuona kuti chingawanikwa chii chingaita kuti tore chitunha ichi. Kune mugodhi wegoridhe uri kuMatabeleland South unoitwa iwo haumaini ndo imwe fungidziro yangairipo yekuti vangakwanisa kuchibatsira nezvekushandisa sezvo vari vanhu vanopinda pasi vachitsvaga ndarama saka ndo zvatakamirira kuita asi kutaura kwandiri kuita nyanzvi mukuita zvinhu izvi vari kuenda kunoongorora kuti vakwanise kuona kuti vangakwanisa sei kubvisa mutumbi wavadikinya uri kumafalls kwaakadonhera mushure nekunge maitika chiitiko chinosuwisa zvikuru chakadai
vakawanda vari kushamisika vafarawo kuti sei munhu akazokwanisa kunge achisvika kumhera iko kwakaita kuti azodonhera mvura hapana here ruzhowa rwakaiswa rwekuti vanhu vasakwanisa kunge vachizosvika ikoko kana kudonha
hatingati akadonhera mumvura nekuti haana kusvika mumvura macho panhu pane matombo asi kana makamboshanyira nzvimbo yevictoria falls kumapopoma panonga pachinyorwa pese nepese kuti panapa gomba iri rakadzika mamita mangani iri rakadzika 10 iri rakadzika 20 and vashanyi vanenge vachikurudzirwa kuti vasaswedere pedyo nematombo mamwe acho aripo nekuti sekutaura kwandaita pakutanga kuti matombo aya anotsvedza ichi chinosuwisa chiitiko chatinofungira kuti hachifani kuzoitika zvakare nekuti pari zvino chiitiko chekuti angasai chamboitika asi isusu sebazi rinoona nezvekuchengetedza kwemhuka tiri mukati mekuti tione kuti tinofamba sei kuitira kuchengetedza vashanyi vanenge vachiya kuzoona kuvictoria falls asi mukafamba sekutaura kwandiri kuita munoona panenge pane zvinyorwa zvinoyambira vashanyi kuti vanofanirwa kuita sei vasvike papi vaite sei asi tine urombo kuti upenyu hwemunhu hwakarasika and hama dziri kuchema hama neshamwari dziri kuchema nechitiko chinosuwisa chakadai asi sehurumende ticharamba tichiona kuti tinochengetedza sei upenyu hwevanhu nekuti kuvictoria falls haisi nzvimbo yekuti vanhu vange vachichema inzvimbo yemafaro inzvimbo yekuzorora mushure mekunge vanhu vasangana nezvinezvipingamupini zvakawana gonde rechitanga
ivo veukama vari kutambira sei mashoko iwaya ekuti pane kukundikana kuti mutumbi ukasike unge uchitorwa
veukama tiri kutaura navo masikati anhasi changa tiri kutaura namai vemushakabvu vanga vari kukumbira kuti vange vachionawo tachivabatsira vanoona nezvekuchengetedzwa nekwemhuka vanga varipo vachivabatsira kuti vakwanisewo kuapprisiata dambudziko ratiri kusangana naro panhu pandiri kutaura apa mukoma jonga hapasi panhu pekuti panosvikika nyore nekuti ndiri kuti nini kudzika pasi kubva pamusoro padombo repesera kusvika pasi paonekwa chitunha ichi mamita zana ekudzika pasi panhu panogara pachinaya mvura gore negore kubva muna ndira kusvika muna zvita mvura inenge ichinaya saka panhu panototsvedza panhu pasingasvikiki panhu pasati pambosvika and tinoona sekuti veukama nemhuri vanofanirwa kutinzwisisa kuti idambudziko ratanga tisingatarisiri idambudziko risingatambiriki nyaya yekuti zvinhu zvisingagashiriki kurasikirwa neupenyu kwehama neshamwari kunyanyanyanya kuti vanhu vanga vari kushanya vari kuzorora kubva kumaremba ekusenza kwavanenge vaita kubva panotanga gore saka tiri kuedzawo nepatinokwanisa kutaura navo kuti tichema tiri pamwe chete semhuri asi idambudziko rinosuwisa kurasikirwa neupenyu kunyanyanya musi wekutanga wegore muna ndira nemaitikiro acho azvakaita asi tiri kumiramira tiri kuedza patinokwanisa tichitaura navo tinawo mukuchema kuitira kutionawo kutirerutse muporo wakadai kana pane zvavanenge vachida tatichedza nepatinokwanisawo zvakare kuti tinzoti tinovabatsira sei
avo vange vari mutauriri weZim Parks vati Nashe Farao vari parunare naJonga Kandemiri weStudio 7. Sangano remisa Zimbabwe nezuro rakanyorera gwaro kumukuru wemapurisa Commissioner General Godwin Matanga vachivakurudzira kuti mapurisa abate vatori venhau zvakanaka panguva ino vanhu vachinzi vasabuda mudzimba kana kuti palockdown. Palockdown gore rakapera vatori venhau vakanetswa nemapurisa vachisungwa nekurohwa vachinzi basa ravo harikoshi zvekuti vangabvumidzwa kushanda. Mukuru wemisa Zimbabwe vatavanhu mwoyo vaudza Studio 7 kuti sachigaro wesangano ravo vagolden maunganidze vanyora gwaro iri kurangaridza mapurisa kuti basa revatori venhau ibasa rinokosha sezvakataurwa nehurumende vachiti vanoda kuti vamatanga vaone kuti mapurisa haashungurudzi kusunga kana kurova vatori venhau.
Sachigaro wemisa Zimbabwe vamaunganidze muzuva ranhasi vanyorera mukuru wemapurisa Commissioner Godwin Matanga Arwaro rwekuvakurudzira kuti vafambe nekukurumidza kutaura neveZimbabwe Media Commission kuitira kuti pasave nekumbunyikidzwa kuvatapire nhau mukutanga kwaita kufarwa kwenyika.
Chii chakonzera kuti sangano renyu rinyore gwaro iri?
Izvi zvakabva pakuongororwa kwatakaita gore rapfuura kuti pakatanga kumbunyikidzwa vatapire nhau mushure mekunge yavharwa yatinoti lockdown muchirungu. Zvaibva pamushure pekuti mapurisa anga asingacherechedzi kuti Zimbabwe Media Commission yanga isati yatanga kupa maresines kuvatapire nhau emwaka wa 2020. Izvi zvairava kuti mapurisa aimisa vatapire nhau achivarova achivashungurudza uyezve nemasoja vachiti kutapwa kwenhau hakuna kukodzera kunge kuchibvumidzwa kuchiitwa majournalist kana kuti vatapire nhau ngavagare kudzimba. Kasi izvi zvakazomiswa mushure mekunge Misa Zimbabwe yaenda kumatare edzimhosva ikandotaura nana mazvikokota mutemo kuti kwete kutapwa kwenhau kwakakosha yatinoti essential service. Dare redzimhosva rikamisa mapurisa kurova vatapire nhau rikavapa mvumo kuti vaite basa ravo. Mukudaro zvakare bazi rezvefambiswa kumashoko rakabva rapaya chiga kana kuti chatinotiyo muchirumbi gazete rekuti vatapire nhau vanova ivo vari vamwe vevanhu vanonzi vanoita mabasa akakosha mukurwisana nedenda atinotiwo maessential services.
Vamaunganidze vati mugwaro irori?
Mugwaro ravo ranhasi vamaunganidze vachimirira Misa Zimbabwe vari kuti mapurisa ngaacherechedze tisave neimwe zvakare nguva yekuti nekuda kwekuti mitengo yemaresinesi yekuti vashandi venhau vaite basa haisati yabuditswa votanga zvakare kumbunyikidzwa. Kasi kuti ngavataurirane necommission, commission ivape gwaro rwokuenda mberi kuti vatapire nhau vanobvumidzwa kushandisa maresinesi avanawo kusvikira matsva abuda. Nekuti ndo zvinoratidza kuti uyu mutapo wenhau kana kuti kwete.
Saka Misa Zimbabwe inotii kuna vamatanga?
Kurudzira kuti ivo vamatanga nevaya vanoshanda navo vafambise basa nemazvo vachitaura navo neveZimbabwe Media Commission pane kutsetseka kwebasa, kwete kuti pasungozoti umwe noumwe anenge achitakurira mumwe nyoka menyu kuti uri ndiye ari kukonzeresa. Hatingafari kana zvikasvika pakadaro.
Avo vange vari mukuru weMisa Zimbabwe vatavani mwoyo vari parunhare kuHarare neStudio 7. Nhasi dare repamusoro rezimhosva kumasvingo richanzwa nyaya yaamai Shila Chisiri munhu avo vari kukumbira mukana wekubisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba kwavo vakamirirwa kunzwikwa kwenyaya yavo. Amai Chisiri munhu vakawanikwa vaine mhosva yekukonzera bongozozo mushure mokuratidzira nevamwe varayiridzi vakange vachida kuti hurumende ibhadhare varayiridzi $520 ekuAmerica vakatongerwa mwedzi 10 mujeri. Tatadza kubata gweta raamai Chisiri munhu vaMartin Mureri sezvo nhare mbozha yavo isina kudavirwa. Tabata mutungamiri wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure kuti tinzwe nezvenhengo yavo iyi.
Wedu mukuru wenyaya yekurwisa nyaya yemuhoro kuti muhoro wedu vemari inotenga mai Shila Chisiri munhu vanove munhu ari widowed ane vana madependents anokwana kuita 5 vachange vachikumbirirwa kuti vapiwe bheo rekumirira kubviswa kwemutongo uyo wehutsinye wavakapiwa mutongo wekuti vagare mutirongo kwema mwedzino kana 10 panyaya kuti vakachema kuti mhuri yangu yakakura mari yandaa kupiwa nehurumende yeUS $30 haichakwane kuti mhuri yangu idye uruiswa pamberi pedare na vachichemerwa nemagurukota nerema gweta Zimbabwe Lawyers for Human Rights vaMartin Mureri vekumasvingo vachichema kuti vabviswe muusungwa vachimirira kuti dare racho rizonzwikwa kuti mutongo wakaitwa kumajistrate court wangawo usina kufanira kuti munhu asina mhosva yati ambopara munhu asina mhirizhonga yaakaita munhu akasimudza placard rimwe chete achikumbira kuwedzerwa mari ari kuchema kuti mari yangu iwedzerwe onzi aita violence onzi aita mhirizhonga onzi agare mujeri kwe 10 months saka kudare reku high court rekumasvingo ichateerera nyaya iyi ichinzwa kuti majisirisiri munhu vangatenderwe here kuenda kumba vachimirira kuti vazoita appeal yavo inzwikwe yekuti kuconvictwa nekusendedzwa kwavakaitwa zvibviswe
chii chamunotarisira kubva kudare redzimo zvanhasi
tikutarisira kuti dare pamusoro richaona zvakakodzera kuti majisiri munhu anove mudzidzisi ane 53 years agara ari mubasa rekudzidzisa for almost 35 years asina mpfungwa dzekuda kutiza kana kuendepi richaona zvakakodzera kuti vaburitswe vadzokere vaunite nemhuri yavo vaburitswe vadzokere vakwanise kudzidzisa vana vari muchikoro chavanoshandira saka seamalgamated rotshers union of zimbabwe ticharamba takatarisira kuti matare edu acha epamusoro acharadzwa kuti zvaiva nedare riri pasi zvanga zvisiri izvo zvekuti mai ava vangapanishirwe kuti sei vanzwa nzara vangapanishirwe kuti sei vawedzerwawo vakumbira kuwedzerwawo mari yekuti vana vavo vawane cheuviri vaendese vana kuzvikoro vape vana chikafu vawane pekugara pakakodzera vararamewo upenyu huri dignified
avo vange vari mutungamiri wesangano reamalgamated rural teachers union of zimbabwe vaobed masaraure vari parunhare kuharare ne Studio 7. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Studio uko isu tinovara vana mbuya mberi kuno hatifari nokuti hakuna mari gore rapfuura iri ra 2020 ranga rakatiomera vedu wee ndinokumbirawo kuti vana vangu happy Christmas happy Doreni nevana vake iri mai nevana vake happy Christmas ndiri mutano zvishoma ndinofara mufarise vamwe nemiwe veikoko vana jonga muti mufarewo happy new year tapinda mugoredzva ngaritibatsire nezvakanaka kwete kutiigira sezva 2020
makadii vana mukoma tanonoka wande kuwashington dc asi tinofara chose tichiti negore idzva iri happy new year happy new year machinja mese kwamuri koko ndikuti happy happy vana vemdc alliance tikuti happy happy kwamuri uko ichiti pana 2023 patichabudii here vachatipa mukano here kunovhotera pati yedu chaiyo chaiyo yatinoda
mamuka sevatanonoka wande tinotiwo makurukoto negoredzva ndoda kungotaurawo nezvelockdown yekuzimbabwe vanhu vaurawa nenzarao vanhu vaurawa nenzara tofamba sei manje kana vatanga lockdown ivo vachiguta isu tichifa nenzara pa zvodawo kuti vanhu vahwisise problemu dzevanhu kuti dzakamira sei kwete kungovhara nyika vanhu vachifa nenzara pa ndini simba ndiri pano pabotswana pa
asi kunyange zvodii monzo raagoni kuita purezidendi wezimbabwe hazvigoni kuti zviite zvakadaro nokuti haana ukodzero hwekuita purezidendi haana paanogona kusumudza zimbabwe semanyurira yaita ya kuiswa mumadhaka nesanupf kwaiaitwa saka monzo raangakwanisi kuibudisa zvachose chose chose ngaatibetserewo nezvese zvaaruda kuita izvo kuti abve zvake hatidi kana kunzwa nezvake uyu monzora munzora angasimudze zimbabwe asimudze zimbabwe zvachose nekuti hakuna kaindi ya purezidendi werudzi rwuno Hai, kuna president akadaka.
Muka sei pa studio 7. Ah, ndoda kutaura kuti chamuziko rachacho chamuZimbabwe. Ndire kuti nyika iri kutongwa nevanhu vachiendereso, vasina maideas pamusoro pezvo. Tarisai panzemo zake iwo vamunangagwa. Mohadi, Chiwenga, Matema Danga, Chinotimba. At least it's English. But there are very, very selfish. I don't go to my car for chete kui kwa ee, chitaka kwa hondo, chitaka kwa hondo. But njoo wani waka sunga nika mbira za kondo. Nika ina kwa hili kuye ndale magawe madara wa ya yasika hati kusia shigaru. Kama siya shigaru, wanaka hiki waka kutoro zida political science, wapinte msistim, washande, basa shakana. Nika yende beli, pale kuti, wani waka tanga ushanda nika 4 years ago. Na nasi wa chiriko, wari kuite, hapana, hapana, wari kuti constant man.
Zange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu atina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Kwazwai. Muri Zimbabwe. Tinokoka kuti mpinde muchirongwa chedu chevechidiki. Chirongwa Z Connection. Nasi manheru na 8 PM. Nasi muchirongwa tiri kuzeya nyaya yekuti vanhu vagare mumba kana kuti lockdown senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Kuchirongwa ichi chiri kubatsira here kana kuti kwete vechidiki munyika. Muri Zimbabwe musakanganwa kuteerera chirongwa ichi na 8 PM manheru ano. Muineni Mike Hove.
Chikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Nasi sarudzo ichaona kuti bato rine vamiriri vakawanda musinete yeAmerica ndiripi iri kuitwa mudunhu reGeorgia. Mutungamiri wenyika vaDonald Trump nemutevedzeri wavo vaMike Pence nezuro vakange vari muGeorgia vachikurudzira vanhu kuti vavhotere vaviri vanomirira Republican Party. Nezuro kwekare vakasarudzwa kuve mutungamiri wenyika mumasvondo maviri ari kuuya vaJoe Biden nomutevedzeri wavo amai Kamala Harris vakange vari kuGeorgia vo vachibatsira nhengo dzebato ravo reDemocratic Party kutsvaga rutsigiro. Nezuro kwakare vakuru vemabhizimisi makuru emuAmerica vanopfuura mazana maviri vakanyorera paramende yeAmerica tsamba yekuvakurudzira kuti vaone kuti nemusi wechitatu panoverengwa mavhoti muparamende vaJoe Biden avavhiringwi mukuve mutungamiri wenyika. Vana muzvina bhizimisi ava vanoti nguva yasvika yekuti zvinhu zvichitwa nenzira kwayo, kwete kuti nyika irambe ichishungurudzwa nemashoko nezvidho zvemunhu akagundwa musarudzo. Nyanzvi mune zvematongerwo enyika muzvina fundo Stan Mukasa vanoti hapana chinochinjwa negwaro iri, vachiti chitima chekutonga kwejekerere chiri kufamba zvakanaka uye hapana chichatadzisa vaBiden kuve mutungamiri weAmerica nemasvondo maviri iri ari kuuya.
Handifunga kuti zvinochinja anything ba, because zviri kufamba negwara razvo. Musi wechitatu nhengo dzeparamende kati Congress dzichasangana dzichaverenga mavhoti awachapiwa. Wakapedza kupera kwenyaya, kune mamwe dzimwe nhengo dzati idzo dzichapikisa asi dzishoma ngekuti ukapikisa ka kuchava nekutaura kana kutaura kwapera kuitwa kuvhota. Mavhoti acho haapo ba angachinje gwara rezviri kuitika izvi. Hapana ba.
Nhengo dzeparamende kana kuti dzesineti dzamataura idzi vari kuda chinyi ivo vachiziva kuti havasi kubudirira munyaya iyi?
Kutya. Vanotya chaizvo ndiye uyu WhatsApp. Ngekuti WhatsApp mama masapota aoka wanoita zvezombo zvekuti chitsira. Saka iwo wanoziva zvekare kuti hapana chichachinja ba. Kwakungotaura kwekuti wangutya kuti tikasataura tinozosoroposwa na WhatsApp hapana chinhu chichachinja.
Mataura kuti gwaro rabudiswa nevana muzvinabhizimisi harina zvarino chinja. Chii chavanotya vana muzvinabhizimisi? Chii chavanotya chakonzera kuti vabude pachena vachitaura zvavataura izvi?
Ndokunonzi kuti rechimangwanaka vanozokwanisa kuti ahona isusu takasapota gwaro iri. Ngekuti iye zvino vari kubvunzwa kuti ko makataura rei pane bongozvozvo izvi zviri kuitwa izvi kuda kuchinja mavhoti evanhu. Saka vari kuda kuzotiisira chimangwana, aiwa isu hatina kunyarara ba takataura. Asi hapana zvaachakwanisa kuchinja ba ngekuti chitima chekubhurowayo chaenda.
Tinoona zvakare kuti musi unenge uchitwa certify maelectoral college
vongo.
Trump vakuunganidza vatsigiri vavo munzvimbo dzakasiyana siyana kusanganisira muWashington DC vachiratidzira pamusoro pesarudzo iyi. Pane zvazvinochinja here uye zvinoreva chinyi zviri kuitwa navaTrump?
Ndomugaro wavo. Handisatozva kuti kangani vanhu vachidemonstrata hongu vachauya vachiita ndike zvaona kuita, but hapana zvichachinja pa manhengo dzecongress dzichasangana mubuilding yecongress. Ndopawachawerenga mavhoti awa vanenge vachisauda vachiita mademonstrations vanenge vari kure. Saka zuva parinopera vachadzokera kumisha kwavo. Hapana chimwe chinhu chichachinja pa kuchinja zvinhu, asi hapana pachinhu chichachinja. Ndozvavataurirwa nevakuru vakuru vekugeorgia kuti zvese zvamukutaura hazvina nechokwadi, vese hapana zvichachinjwa, hapana chinhu chichaitwa kuti mamuve nemavhoti. Hapasisina chitima chedhemokrasi chakasimba chiri kufamba. Musi wa20 January waBiden ndo wachaitwa purezidendi mutsva.
Avo vange vari muzvinafundo Stan Mukasa veIndiana University vari parunhare kuPennsylvania neStudio 7. Janet Kambo kanova kuna John Chibadura. Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe vave mazana matatu ane makumi masere nevana 384. Zimparks inoti mutumbi wemurume akadonhera mugomba riri pamapopo maVictoria Falls pazuva regoredzva wawanikwa. Tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.